brand new topics on the first ever radio show to be led by adolescents and young people from Zambia.
Sticks and stones won't break my bones, break my bones, make me better off. Take a pill and stick a dose, that won't break my bones. Oh, oh, yeah. We'll be right back.
our station, your station, ZFM Stereo. Good evening to you and welcome. Nocturnal music, which you roam what Kedu, Kirjan, Ziri, you roam what Gaziri, or HTTP. And you know about Timothy, Makaungana, Murikumba, and TSA, TK, and TT. You know, some species are COVID, yeah, so. Tichina tonzwisisa kuti COVID zvinonatsorevei kune vaye vari kungobata ngirini radio waizvo so makateerera kune show yedu inonzi zvandiri chirongwa chedu chevechidiki makaungana muri kudzimba ikoko tese tichi recognize nekucomply to my regulations edu COVID 19 tichigara tiri kumba kana wazvazowanikwa kunzi wabuda mumba uchonogadzirisa womake sure kuti wakapfeka mask yako wakapfeka chaizvo chaizvo wakavhara zvese mhino nemuromo aiwa zvekupfeka pasi epen girini pechina aiwa tisikuita izvozvo kana zvekusiya mhino yese iri panze hatisikuita izvozvo atomake sure kuti munhu wese akapfeka mask yake chaizvo chaizvo and tese tichiita social distancing now chirongwa chedu chanhasi is proudly brought to you by AfricAid supported by the president's emergency plan for AIDS relief PEPFAR and USAID and nhasi unowu tinoda kutaura ne topic it is very very important tiri kutaura nezve kana nezveTB vakawanda tinonzwa nezveTB kakudzime nguva tinenge tine vanhu vatinoziva vakamborwara neTB dzimwe nguva isusu wacho takamborwara neTB saka kana mune maquestions amunenge muinawo nhasi ndozuva racho rokuita saizvozvo and so nhasi handisi ndega semazuva ese munozviziva ndina Lois Maturu Lois uri right
hai ndiribo asi nhasi ndambonaiwa mufunge
kungu chinaiwa kuti uchienda kupi haikongo chinaiwa uchinotora washeni
ndichinotora washeni mufunge nhasi ndati kai weekend ndikati lega indite laundry yangu
shame yaomera asi manje
haina mufunge haina
dodwari zuva riri kubuda mangwana makiseni uchamuka futi uchiyanika futi
true and it feels very good to be back on the show anyway. It has been long.
It has, and it's great to have you.
Yes. So to start off with our conversation and Nasika to help us unpack topic yedu ya nhasi tina mazvikokota vanonatsoziva maringe nenhau dzinechekuita neTB tuberculosis. So we have chiremba vedu Dr. N from Africa. So Dr. N, welcome.
Thank you so much, Inotenda.
Thank you very much, Dr. And it's great to have you back.
Yes, it is indeed amazing to have her back on the studio. So chiremba tichitanga neconversation yedu maringe nezvekuita neTB. Kana munhu ane TB chiremba, how do they go about protecting those that they live with?
Yeah, I think that's a very important question. I think the most important part is not to share a bedroom with anyone else, that you don't give it to them while you're sleeping. The second part is to always wear a mask when you're indoors, and then to be outdoors as much as possible. So the thing about TB is that it gets deactivated by sunlight. So when you're outside, you're basically safe. Be outdoors as much as possible. Whenever you cough, make sure to use appropriate cough etiquette. That means coughing into your elbow, not into your hand, or straight out. And then finally also, if you have any kids that are below 5 years, you must make sure that they are receiving preventive therapy because kids, they don't have the same protection, so they easily get infected by TB. And then if you have anyone in your household that are having signs and symptoms of TB, make sure that they get tested as soon as possible. Because when it comes to TB, you don't want to have the disease for long. You want to treat as soon as possible so that it doesn't have any chance to make damage, cause damage in your body.
Maita basa chiremba kune vaye vanenge vane mibvunzo yamunenge muinawo ndoda kukuzivisai kuti izvozvi so titori live paFacebook pazvandiri Facebook page nepaZFM Stereo Facebook page munokwanisa kunge muchibvunza zvamunenge muchida ipapo kana kushandisa U-Report platform yedu yezvandiri namba yacho i-33500 ndechenyu munokwanisa kutaura zvamunenge muchida asi Dr. N vanatotaura ngirini mapoints akawanda iwaya ekutizo kana mumba menyu mune munhu anenge achirwara neTB zvakakosha stereki kuti munhu wacho anenge achirwara neTB ave nepaanenge achirara pake ega
paanenge achiswera ari asi toziva kuti dzimwe nguva kuwana kunosiyana dzimwe nguva tinenge tiri mhuri yese inenge iri mumu 1 room kana kuti two rooms chete saka zviri very very important kuti ive madhoo enyu mawindow anofanira kunge akavhurika kuti mhepo ikwanisike ichipfuura mumba imomomo mune zvakanaka kana paine vana vechidiki vanogara pamusha apa pane munhu anorwara netuberculosis vanofanira tino it's very very important kuti tiende nevana kuna chiremba vawane ngirini treatment yavanowana nekuti vana vedu nekuti miri yavo ichiri idiki ichiri kukura vanokwanisa kubata TB ngirini nekukurumidza pane munhu ati kurei asi naizvozvo vamwe vese vanogara pamba apa tinofanira kunge tisati titarisira mamasymptoms kuti miri yedu inenge yakaita sei tichinatsoteerera miri yedu ukangonzwa kuti miri wako unenge usina kumira mushe zvakakosha futi kuti uende kunoona chiremba naizvozvo iye munhu wacho anenge achirwara neTB azviri very important kuti iye aone magariro anoita nevamwe vanhu as well and I think Lois wanatsonzwa zvataurwa nadr ipapo apa kuti kana munhu uchikosora toziva kuti TB kukosora kwakanyanyisa munhu ngaagadzi ivawo uchikoshesa kuprotekta hama dzako nemhuri yako yaunogara nayo saka kosorera iwewe muelbow kune vakatarisa pafacebook muriona zvandaita ruoko rwangu ndo pamunofanira kukosorera imomo kana uchisingakwanisi kukosorera mutishu tishu iro robva raputirwa robva raraswa ipapo risachengetwe mumba naizvozvo dr endova taenda kumubvunzo wedu wechipiri kana munhu ane infection anozotanga kunzwa zviri nani rini if a person if I am and how long am I infectious when I do start getting better okay
thank you please thanks for translating so I think it's important to remember that the most infectious person is the person that has not yet been diagnosed with TB and has not yet put on treatment that's the one you should be scared of the person who has been coughing for a long period of time or losing weight that has not yet been diagnosed that's the person who's the most infectious. Once you start getting on treatment, your infectiousness goes down quite quickly, especially in the first 2 weeks to 1 month, and in the first 3 months. And the last 3 months, you're still infectious, but it's very, very, very reduced. So the way you can check how infectious you are is also checking the sputum. The ones who are positive sputum, that means that they have bacteria in the sputum, they're more infectious. And if after 3 months you still have bacteria in your sputum, that's a sign that you can infect other people.
Okay, that's very interesting, Chiremba, what you have just said.
Thank you,
doctor. From what you have said, kana munhu ari asati ave pamushonga weTB zvinoreva kuti utachiwana hwake hunenge huchiri hwakakomba zvekuti huri too strong zvekuti they can easily infect other people exactly so and somebody anokwanisa kutoti within 2 weeks to 1 month infection inoita ichiita shoma how infectious the person can be ndo mazuva acho avanga vachitaura ekuti within 2 weeks to 1 month and to see if somebody is still infectious handi tinokwanisa kuwana futi nekuona kuti gararwa remunhu richiri rakawanda sei handipeshe mapanzwo here apa
handapanzwa ipapo I think wakawanda tese tinenge tichisema asi kana uchigara nemunhu ane chirwere cheTB tuberculosis zvakakosha stereko kuti tive tichiongorora makararwa aya kuona kuti kana tazonoona chiremba vanenge vachizobvunza izvozvo kuti makararwa acho akamira sei dzimwenguva murwere anenge asina kukwanisa kutaura
it's very true So, Chiremba, I would like to understand what are the side effects of TB medications? Which side effects are regarded as normal and which ones require maybe me to visit the doctor?
Thank you. So there are many side effects of TB drugs, and some are quite harmless and others are severe. So I think if, as a patient, I would say it's not easy to learn that. You need to make sure that you talk to your doctor so that whenever you have something, they can explain if it's harmless or if it's severe. But some of the common things that happen is skin rash, for example. And skin rash can be completely harmless, but it can also be very severe. You need a doctor to help you assess which one it is. Then you can also get stomach upset, nausea, and stomach pain. And likewise there, this can be harmless, but it can also be severe. In the worst case scenario, you get liver damage. And that's also something that the doctor needs to assess. One of the danger signs is if you have yellow eyes. Whenever you have yellow eyes, you have to see the doctor as soon as possible. That's a sign of liver damage. And then there's also, you can get numb or painful. Also for this is a damage that goes to the nerves, that goes to the feet, but it requires you to see a doctor so you can get vitamins to protect you from this virus. And then some people, they also get quite strong reactions one a few hours after taking drugs. They can get they can also get flu-like symptoms. That's quite harmless. And then there's also people who get painful joints and muscles. That's also harmless. But then finally, there are people who may get depression or psychosis. And once again, if you get these, you need to seek your doctor so they can help you out and give you advice.
Thank you very much. That's Dr. Anne. Kune vachange va batidzo ma radio makatevera chirongwa chezvandiri pano pa ZFM stereo. Mune nini patients Musa, Lois as well as Lois Mature as well as Dr. Anne. And asi tikutaura nechirwere icho che TB, tuberculosis. So kana mune mbvunzo munenge muinayo munokwanisa kubvunza tiripo pa Facebook, pa social media Facebook page yezvandiri pamwe chete ne pages FM stereo tichiku encourage kuti mu semubvunzo yenyu papo pa Facebook kana kushandisa you report platform yedu. Lois, ndiwo ungatotudza number dzacho.
So what you just need to do is kungotumira an SMS, which we will send the SMS the word zvandiri to 33500 and ndezve mahara izvi. Kutumira message kwacho ndekwe mahara, hapana kana mari yako kana data rako rinotorwa. So please join us.
Ichokwadi ichocho. And vakawanda tibvunze edu madoctor kuti maside effects madrugs TB anenge akamira sei. But sematsanangurirwa aitwa nachiremba wedu Dr. N vataura ivo kuti dzimwe nguva maziso anogona kutena yellow, dzimwe nguva futi munhu anogona kuita maflu like symptoms. I think pane mamwe andasira Lois.
Hanzi feeling nausea ndozvimwe futi zvavataura. And the name rash as well, the painful joint. Don't mamanda bata iwao.
And tukitaura ninyaya ya TB, ya tuberculosis, inyaya ya kakosha zikuru. Nekuti muna 2019, vanwa 10 million people fell ill in tuberculosis worldwide. 5.6 million men, 3.2 million women, and 1.2 million children. Saka TB iriko kwese, and kune mazera ese, and azvina mhosva kuti murume kana kuti mukadzi, vanhu vese vanobata TB, unokwanisa kubata TB, but inokwanisa kurapwa, and kana yarapwa inopedzisira unobva kwanisa ende futi tinokwanisa kuita zvatinokwanisa kuita kuti tiprevente. Ndisati achitaura nyaya yekuti kana mba mune munhu anenge achirwara ne TB, pane zvinhu zvamunokwanisa kuita kuti mukwanise kugara nemudikani wenyu, asi imimi makachengetedzeka futi utano wenyu. And a total of 1.4 million people died from TB in 2019, including 208,000 people with HIV worldwide. And TB is one of the top 10 causes of death and the leading cause from single infectious agent that is above HIV and AIDS. Saka zvakakosha kuti tive tichiteerera kune chirongwa chino chivane mubvunzo muchikwanisawo kuti kubvunza mibvunzo yenyu. So Dr. Anne, the common question asked by people on TB medications is why do they have to take these medications for so long, and how can a TB patient be supported to take their medicines? Because vanakanda vanenge vachitaura izvo kuti mapiritsi acho anotorerwe chinguva yakareba kudaro, so and degree ni chii chacho chinokwanisa kuita kuti support education yacho.
Thank you. Well, TB is a very difficult bacteria to treat because it hides in your body. So it's like a sleeping bug. So if you stop treatment after 3 months, so usually people don't take TB treatment, they feel better after 3 months, and they feel, now I'm fine, why should I continue taking this drug for another 3 months? I feel fine. But the thing is, when you stop taking it too early, not only will the TB bacteria return, but it may develop resistance. That means when it comes back, it doesn't respond anymore to the medication that you took before. And then you will have to treat it with stronger drugs that have much more side effects. So I think if you are living with someone with TB, it's also in your own interest to make sure that you check on them, you support them, you make sure you're there when they have drugs every day, and you remind them to take their TB drugs. Thank you.
Okay.
Very important for Tiro.
You know what? Sometimes I have heard one. I said, Kutora Mushonga is very easy, but sometimes Mande Mushonga yacho. That's why Tiro Baba Taura Nye Kuti Kanati Garana somebody Aningani TB and Aripa Mushonga we TB. It's very important that we support them. Takutora Mushonga yao. Because Zino Batira Okuti, Bawani, tuberculosis, in a strain of tuberculosis, in a Ukasha, Yango Achiti resistant TB. Kana Munagatuana resistant TB, Doctor Okuti Akis Papane, Ime Mande Mushonga. Yakasimba kudarika the previous one, and the yongo stands in my side effects. I get to say, Akawandisa. Second, you know, not in an uncle, and the Katuba 20 this tournament. Zuturangum Shongang so that and one in another strain of TB is resistant. That means another type in Mushonga. Utol me my side effects. Akawando Darika Yangasa wana Najimba, my painful joints, yellow eyes, stomach pain. Just imagine having more and more side effects akadarika iwao. So
Saka ingirin even mune urwere wese saka kukosha kungoti tive vano enda ni murwere pamwechete kunona ana chiremba chini kusisa watu mapirita chano fana kutoro nguwa ya kadini tizo kwanisa kumbatira na ni murwere chino saka kukosha stereki because iye dhime nguwa aninga chini wakana kusoto kwa saka chini chida kuti vano vano gara nae vami vano vaninge wa chini batira ni ku tarisa nguwa kunono arunga mapirita nguwa chaiyo chaiyo.
It's very true, Antipesh, and I realized that sometimes when I are taking medication for tuberculosis because I am going to society or if you have TB, you automatically HIV. But it's not always the scenario. So let's make sure that we support one TB medication because TB medication can be cured if somebody is in the Dr. N. Panak. So moving on, Dr. N. So once a TB patient is treated, will they be completely fine or are they at a higher risk to contract it again?
Yes, you don't have a higher risk of contracting it again, but when it comes to TB, it's important that you treat it early. If you allow the TB to be a long time in your body, it eats in your body and it causes permanent damage, especially to your lungs. So many people are diagnosed with TB, they have long-term lung problems. And that's why it's important that we don't delay to get diagnosis if you have signs and symptoms of TB. This is to protect your body from long-term damage from TB.
Thank you very much, Dr. Anne. And vakawanda dzimenguva tinenge tichinzwa nenyaya yezvirwere zvakasiyana siyana zvinenge zviriko tisingawane information yakakwana on zvirwere, but nasi ndozuva rachiri kuti muwane information yese. And sezvekutaura Dr. Anne, zvakakosha kuti tinzwisise iwo masymptoms acho eTB. Kana tanzwisisa tikangoona chete kuti paita 2 paita 3 aiwa tobva tamhanya nemunhu hapana chekutombomirira ipapo mobva mhanya munhu anoteswa nekuti nguva yakareba yaanogara nayo TB yacho muviri make inogona kukanganisa zvakawanda muviri imomo kunyanya malungs ende mutese tinoziva kuti hapana kurarama kana malungs achinga akanganisika saka vakawanda vanononoka kuenda kunotreatwa TB vanozopedzisira vane maproblems akawo maproblems emigirini anotevera mupenyu wavo anenge achikanganisa malungs avo and doctor and we only have one last question for you this evening now we are now attempting
Yes, so what I'd recommend, TB is a risk factor like all other risk factors. It's similar to diabetes, age, obesity. So what you should not do if you're on TB treatment is to discuss with your healthcare in advance, what do I do if I get signs and symptoms of TB? So they can advise you where to turn and who to call and how to get tested.
Okay. So namune chirwere chipi kana waona iwewe kuti iwewe wateswa for COVID-19 waita nkera because nemaonera mamuchita nenews dzedu dzekuya dzakawanda idzodzodzo dzekuti vanhu vakawanda vari kutisiya koshesa upenyu hwako ngatikoshesei upenyu hwevanhu vatinorarama vatinogara navo vadikani vedu vatinogara navo vakuti
It's very true, and especially, I believe that prevention is better than cure. And that would be TB, and that would cost me COVID. It's meaning as it is worse because you've got So it's better we prevent ourselves or kushandi dana ne kupeka mamaski kana tabuda kune vanhu vakawanda don't end up tabatira COVID.
Zvichokwadi. Ende kana tine munhu watinoziva kuti anorwara iye ne TB tuberculosis but achigara ari ega ngative vanhu vanobatsira kana pane zvinhu zvaanenge achida kunzoku pamwe akuda kutenga chingwa pamwe akuda kutenga nyama ngati communicate navo totaurana navo wonomutengera
there are some interesting facts andaka it's a read through and it's quite interesting that kuti muvanhu vane vari kurarama neutachiwana weHIV chinonyanya kuvauraya the leading killer yacho maringe nevanhu vari kurarama neHIV is tuberculosis can you just imagine
so zvinoreva kuti taakufanira kuzvichengetedza knowledge is power
yes knowledge is power and zvakanza kuti in 2018 the proportion yadzika from and yanga yadzika from 22% in 2000 and the 900,000 people estimated to have HIV associated TB in 2018 in the number inoita 477,461 people who had TB and HIV at least they were vanga vachiiswa hopa mushonga weHIV kuti tizivirire you know my complications are no way to ekuti you're on TB you have TB you have HIV and hausikana pane any medication singe zvashora nachiremba kuti zvinobva zvaita kuti uwe nema long term challenges ntikora chakwanisi kuenda even kubuda uchitamba nevamwe vana you know it affects everything in your life that's why they say 80% were on antiretroviral therapy but I'm sure we are doing a lot to make sure to everyone who has TB and who is also HIV positive get on treatment to cover that gap so that you don't have 100%. So most of the gaps in detection and treatment were in the WHO. They are also acknowledging so that people are aware of the symptoms of TB, people are aware of the effects of HIV, of having HIV and TB at the same time. And that's why it's in another advocate to support us. So TB treatment saved about 58 million lives globally between 2000 and 2018. That's such a huge number,
It is.
But important diagnostic target of the Sustainable Development Goals. So, test it in a basta. Rekuona kuti. By 2030, you know, we end chirwere chetuberculosis because it can be prevented and it can be cured as well.
Zvichokwadi.
It's very true. So Chiremba, what is the MDR-TB? Maybe if you can also tell us what does MDR stands for, and how do I know I have it?
You can suspect that you have it. It is not a TB, but your symptoms are not responding to treatment. And TB investigations, the experts, the ones we do in the health facility, they can also find that the TB is actually an MDR-TB.
You report platform 33500, and all you have to do, papa, mungo tibira message, mungo ti hi, zvobva zvangoita. Kana kuti munogona kungobvunza papapo, izvozvo tutorial live pazvandiri Facebook page as well as pazFM stereo page nezvandiri.
And sezvi mambona here mubvunzo wedu uri pa you report pedap.
Ndambouona but ndaziva kuti iwevo ndoushada kutaura nezvavo.
So if I am staying with someone who has TB, is it possible that I get contaminated by the genes through sharing of cups, spoons at the same time? Once heard that TB genes can be passed through that way, how true is it?
The TB is traveled through the air. It's an airborne disease. It means when you're coughing, when you, the most safe place to be is outdoors because sunshine deactivates TB. But it's not shared through saliva, it's not shared through airborne disease.
Okay, and I think sematau right touching baba mbushara club changa changa vakati no munhu kana achirwara ne TB ndabuda ake panze achinogara pamushana nekuti chirwere ichi achidi zuva saka chikaidi zuva rikanasorova munhu anenge ane machances ake kuita sei ekuzoti chino aiwa kunze kuemba kwekuya munhu ongobuda achotora ka bench kake ongo relaxa zuva wakadaro so and doctor and vataura ivo urawo futi kuti iri ende tambenge tazvitaura futi kuti ma side effects acho akati womei pane ivo ma side effects e normal TB saka tese tinofanira kungwaririra. So Dr. Anne, who is at
the people who are coming from South Africa, they've been at risk. Also people in prisons, in mines. And if you have someone who has been treated for TB, but they didn't adhere well to their TB treatment, or they actually stopped their TB treatment early, and then they get TB again, then they're at high risk that this TB is actually the MDR-TB and has come back.
Okay. Yes, it's really very, very interesting, Ramataura, Dr. N. Saka ivo vari kutaura ivo kuti kana munhu achinge achibva ku South Africa nevamwe vaya vanenge vachishanda mumamine ivavo ndo vanokwanisa kunge vari at higher risk yekubata iyo MDR-TB pamwe chete nevaya vanenge vakambobatwa vanayo TB vakasapedza kumwa mapiritsi kana kuzoita sei for whatever reason kuti vakareva kuzomira kutora mapiritsi ehe machandi kutizo MDR-TB unoibata ari very high.
Yes, it's very true, anti-peshi. And ndopa nopinda the importance of support in the household and at community level. Kuti somebody anenge ane TB in the first place, isati yatombosvika ku multi-drug resistant TB uku, somebody should someone should adhere to their medication, and you know, trauma treatment every day is not something that is easy for 6 months. Hence, when anenge vari vachigara nemunhu anenge ane TB, they should support that person. And did you also know kuti inini ndakambobatwa ne TB and fashion? It has been hectic. It had been hectic for me. And through the support, you know, it becomes very easier to adhere to medication. Kusika TB
yapera,
because you wouldn't want to risk getting multi-drug resistant TB, because it's another complex chirwere ichocho chinenge chato complex kana vato ne multi-drug resistant of TB.
And iwewe from getting a personal experience yako wega iwewe chii chakakubatsira munguva iyoyo vanhu vakawanda vanokomplaina kuti handisikuziva kuti zvinhu zvati chinje here kuti dzimwe nguva munhu anenge akurowa moyo nenyaya yemapiriti dzimwe nguva anenge akunzwa like smell dzimwe nguva anenge kuti rakakurisa iwewe vakakwanisa sei kuzokwanisa kuti upedze chii chaibatsira
Ini zvakanyanya kundibatsira ndeye kuti the support that I got for me kuti ndikwanise kuve motivated kuramba nichitora mushonga yangu. You know, in that was in 2004 when I took medication with TB, and by that time, you know what, mushonga yangu yakawandisa yaisvika almost 6. But now it's a different, yeah, now it's a different case. Mishonga yacho is now reduced, so we've got a lot of support systems yatinayo, including AfriCaid, that is specializing on supporting children and adolescents. And by that time, you know, people that supported Rani who had TB, vangavari vashoma, you know, and it was very, very difficult, and there was a lot of stigma related to somebody who has tuberculosis, and I lost a lot of weight. Kumanda Isotwa and all those stuff, that because of the support that I had, it actually motivated me to live on. So to everyone who's listening, if you have TB, if you know somebody who has TB, know that it's not the end of the world. TB can be cured and it can also be prevented.
Chokwadi, ndo kana uchiziva wega kuti nayo zvakakosha kuti udzi vanogara nao kuti vazive vakubatsire uye vatoro necessary precautions and kuti vaprotective vana protector ivo as well.
Exactly. So Chiremba, how is multi drug resistant TB treated?
So this depends on your history and also which we have. So it has to be tailored made to the patient, and it can be as short as 6 months and as long as 2 years, and it's both tablets and injectables. And as we said before, some of the side effects can be quite severe.
Okay. So zvinoreva kuti zvakakosha kuti kana wabatwa kune TB, ukabatwa ne TB ungoshingirira wopedza kosi yako zvokuita zvakadaro, nekuti kana wakuzosvika pakunzi semataura aita Dr. N kutizo treatment yacho inosiyana from kune munhu wese. Dzimwe nguva treatment yacho inogona kuita ipfupi pfupi yoita kana 6 months chete, asi dzimwe nguva inogona kusvika kana ku2 years chaiko chaiko. So zvakakosha kuti kana wanzi wabatwa ne TB wotora mapiritsi ako zvakanaka kusvikira wanatsopedza, mwiri wako wanatsosimba zvakanatsonaka. Dr. N, thank you very much. Tinotenda nekubvuma kuti ndikufonereyo. I know kuti mamuri kumba nemhuri. Thank you so much.
Thank you so much.
And so now this episode ya manzwa nasi ya muri kuona izvozvo pa Facebook, pa Zvandiri Facebook page nepa ZFM Stereo Facebook page, ichange ichizobudazve pane venyuro ye Heavoy FM ne 98.4 Midlands, Diamond FM neKulumani. Saka zvakakosha kuti zveimimi muve makatarisira Zvandiri futi kuti kana pane zvinhu zvaunenge usina kunatsonzwisisa, pamwe dzimwe nguva wazosumuka wakunomona sadza kana utozosumuka wakunomhaya kunoita zvimwe zvinhu, aiwa, unokwanisa kuzoiona yese futi, ende ichange iripo futi paFacebook page pedu ipapapa. Saka muenda ikoko munoona futi, muudzowo vamwe vati vasina kukwanisa kutiteerera izvozvo so nhasi kuti vaende paFacebook nekuzoteerera pane nhepfenyuro dzandamboreva dziya. Ino Zvandiri Radio Show ichirongwa chevechidiki, but haisi chevechidiki chete, because vechidiki havagari munyika vari vega. Vechidiki vane vamwe vanhu vanogara navo, vamwe vanhu vanovachengeta, vanhu vanovariritira, vemhuri neshamwari nevavakidzani. Saka Zvandiri chirongwa chevanhu vese kuti tese tibatsirane. Hatingambokwanisa kukunda HIV nemarelated diseases kana tisina kubatana, kana tese tisiri kunzwisisa kuti zvakamira sei. Tinofanira kuchina into Zvandiri, wozvinzwira wega, tisaite zviri nyere kupi, zvinenge zvaaoiswa salt and pepper. Handisi Loisi?
That's very true.
So, Lois, waita basa sha. Thank you so much. But I know kuti ngirini tese tinoziva kuti izvo chirongwa chikana chapera, Zvandiri platform yedu aiwa inenge ichingofaya chete.
Inenge ichingofaya. Please do send in your questions, your thoughts. Panenge patori nevanhu vakakumirira ikupindura those questions. And thank you, Auntie Peshi, for having me. And it feels good to be back.
I'm glad you're back. And garage platform yedu yezvandiri i33500 chese chinenge chichikunetsa chese chauda kubvunza unobvunza ipapa especially panguva ino ye COVID 19 chese tiri pa lockdowns ningoningo nemubvunzo uchishaya kuti wobvunzani wa platform iyi ndezvese izvozvozvo haisi ye TB chete zve TB ndezve this week but zvimwe zvese zvinenge zvichikunetsa and unokwanisa kuenda futi pa www.africaaid/randiri.org and mudzidza zvakawanda ipapa and just to remind you tinoda kutenda futi the cats aiwa munobata basa ma YMMs edu zvese na Africaid nebasa rese ravanoshanda kwese kwatinogara. Okay,
it's a goodbye from me and a big shout out to everyone, to you, Wangawakatele Ranas, it's Mokutenda Shikuru. Please join us again next time. So bye bye.
Thank you so much, Louis. Thank you, Dr. Anne. Tiyeudzana futi kuti ngatigarei mudzimba. Ngatigarei mudzimba kana zvichibvira kuti uri kubuda mumba, uri kubuda muyard mako. Ngatipfekei mask edu. Kana wakapfeka mask yako, uona seipfekewo zvakanaka, yakavhara mhino zvese nemuromo. And tiri kunze ikoko tichiita social distancing, kana wapedza zvese zvaunenge uchiita wonhonga chingwa chako mukaka, nyama chichi, wodzokera futi kumba really fast to make sure kuti maoko edu anenge akachena, mvura nesipo kana kuti mvura nedota zvinogona kuita futi kana kusanitize to make sure kuti dzimba dzese dzatiri kugara mba medu mese makachena. Naizvozvo ndizvozvo zvatinazvo zvatati kupakurirai nhasi pachirongwa chedu chezvandiri. Tozotaurazve Saturday, next Saturday, same nepenyuro inoi, nguva inoi futi, starangu nonzi patients musa.